hongu urongwa utanga tambo usendeka nekuda kwechikonzero chekuti patakaenda kudare electoral court ukutanga tichitsvaka kuti ma MP edu akarambirwa kubhadhara mari dzenomination fee kuzeki dzitenderwe saka patakaenda takanga takapuwa chiono chekuti tigare pasi nemagweta ezeki izvi zvakabva kumutongi Justice Chinamora kuti tigare pasi tiite inonzi consent order mushure mekunge paine nhaurirano dzakanga dzaitika mudare imomo saka magweta ezeki akazodzoka mushure mekunge vakurukura nevanhu vavanga vachimirira vezeki kuti aiwa urongwa huya tazoshandura hatichada izvozvo taakuda kuti nhau iyi inyatsoongororwa kana kuti inzverwe nedare saka ndo zvazvo pakuti isusu titiwo hazvichagona nekuti urongwa uhu tingahuparura sei isu tisina vamiririri vedu vanofanira kunge vachizopinda muparamende
saka mave kutarisira kuparura urongwa hurini tichiona kuti mazuva asara angangodarika makumi mana zvishoma ekuti sarudzo dziitwe
hongu iroro idi kuti nguva yasara ndo yaashoma asi ndinofara zvizhinji nekuda kwokuti vana vezimbabwe ruzhinji rwezimbabwe ruri kuona kuti utongi hweudzvanyiriri hwezanu PF huri kuda kuedza nepese pahunogona nahwo kuti humbunyikidze zvido zveveruzhinji humbunyikidze musangano weMDC saka isu ticharamba takatsungirira pamwe nevana vezimbabwe hazvinei tapuwa zuva rimwe chete kana matatu kana angava gumi kana api ivo mupfungwa dzavo vanenge vachiona sekuti vagona asi vana vezimbabwe vari kuona zvese zviri kuitika zvichapa izvo kuti vazive kuti vachasarudza hurumende ipi pasarudzo dzatatarisana nadzo
iyo nyaya yenhengo dzenyu iri kumatare edzimosva yaitadzisa chii kuparurwa kweurongwa hwekutsvaga rutsigiro
kwete hazvaigona kuti tiparure urongwa uhwu nekuda kwokuti urongwa uhwu ndehwekutsvaka rutsigiro kubva kune ruzhinji rwezimbabwe saka ruzhinji rwezimbabwe runozotsigira aniko iyo zeki yacho ichiramba kuti vamiririri vemusangano weMDC kumatunhu maMP edu makandidhetsi atenderwe kuti abhadhare mari yekwakatsekera manomination fees